This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 30, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chikwata chiri kutungamirwa navatendai biti chinoti chadaidza vatsvangirai kuti vamiswe pamberi pekomiti inoronga vanochikora mirau yebato. Asi varikutsigira vatsvangirai vanoti uku kutungana kwembudzi.
Mumwe wevakuru vakuru vesangano revashandi pasoro sere ILO anoshanyira Zimbabwe.
Kugeda geda kwemeno kotanga kwachiyadzwa zvichitevera kutorerwa residency kweimwe kambani inochera mangoda.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikudzai zviri kuitika munyika.
Chikwata cheMDCT chiri kuda kuti mutungamiri webato iri vamogen tsvangirai vabve pachigaro. Chinotashanyorera tsamba vatsvangirai yekuti vauye kuzomiswa pamberi pekomiti inotonga mhosva dzevanhu vanenge vachikora mirau yebato, chichivapomera mhosva yekutyora bumbiro remitemo yebato iri pamwe nekushandisa mari yemusangano zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vashitaura pamusangano wavaita nevatore venhau nhasi, vari kutaura vakamirira chikwata ichi vaJacob Mafume, vati vanyorera vatsvangirai tsamba yekuti vazomiswa pamberi pekomiti iyi.
Mapepa acho atonyorwa, vachange vachimapuwa kana vasati vapuwa, pane vatatuma, vava pamapepa, vachadamwa kuti vapiye kubva kudare racho, kana vauya vopuwa mutongo, kana vanzi vadzoke vodzoka, kana vanzi vasadzoka havadzoki, vanongopuwawo mutongo unenge wakaenderana nemhosva dzinenge dzakaparwa.
Vaenderera mberi vachiti komiti yavari kuda kuti itonge vatsvangirai iyi ichange iine magweta matatu.
Pane nhengo dzaaprochwa, nhengo dzatingataure mazita adzo tisati tazivisa iye ari kuda kutongwa, nokuti anogona kunge ane zvichemo nezvaanenge achida kutaura pamusoro pavo. Tichati patsamba dzatavanyora vachavari kuziviswa kuti vanhu vachagara dare iroro ndevanani. Vari gara dare iroro, ivo vachataurawo zvavanofunga. Kana vataura zvavanofunga, toenderana mberi nedare tozotaura mazita avo. Asi varipo maloya ari kuzotonga nyaya iyi.
Vashitaurawo pamusangano uyu vakadzingwa basa semutevedzeri wemubato wehomwe mubato iri vaElton Mangoma, vatiwo vatsvangirai vane mhosva dzakawanda dzinosanganisira kushandisa mari yebato zvisirizvo, kunyange hazvo vasina kutaura kuti mari iyi yakawanda zvakadini, kutyora bumbiro remitemo yebato pamwe nekushandisa mhirizhonga, zvichiteverwa kurohwa kunonzi kwakaitwa ivo vaMangoma muna kurume pamuzinda weMDC paHarvest House. Asi vatapiwa mashakada avo vakadongwa neboka ravatsvangirai nezuro kuti vafanobata matomu pachigaro chemunyori mukuru webato, zvichitevera kudzingwa mumusangano kwakaitwa vabiti nezuro vaudza Studio 7 kuti vatsvangirai havana nguva yekuswera vachiita zvemahumbwe. Vati vaMangoma, vaMafume pamwe navabiti vave nebato ravo, saka vanofanira kupedza nguva yavo vachitsvaga zita rebato ravo.
Tiri kutotishamisa, UCMTC, kuti vatungamiri verimwe bato vangagonyorera tsamba yemutungamiriri wedu weMDC hazvipindirani izvozvo. Ivo vane musha wavo, isu tine musha wedu. Isu takutotarisa zvemberi, ndosaka muchiona ndakagara muno muofisi.
Vabiti avo vanomirira Harare East muparamende nedzimwe nhengo dzedare iri vakadzingwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuita musangano usiri pamitemo yebato iri. Musangano wakaitwa nana vabiti uyu wakambomisa basa vatsvangirai mutevedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe sachigaro webato vaLove Momoyo nemutevedzeri wavo vaMorgan Komichi murongi wemisangano mubato iri vaNelson Chamisa pamwe nemutevedzeri wavo vaAbednego Bebe. Asi musangano wekomiti yepamusoro-soro pakati pemakongresi ebato iri yeNational Council yakashevedzwa navatsvangirai wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti nevamwe vavo mubato. Vamashakada vanoti vabiti nevamwe vavo vacharamba vasiri nhengo dzebato ravo sezvo vakavadzinga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, MDC tinoti yapa maitokozane kupe basa rekuenda netsamba kudare reparamende kuti ridzinge nhengo dzedare reparamende gumi neimwe dziri kushanda navabiti sezvo dzisiri nhengo dzebato iri. Tabata mutauriri weMDC vaDouglas Ngonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu, tiri kunyora tsamba kuna Speaker of Parliament tichiita recall one ivavo. Kana vanhu vaita bato ravo rava kudaidzwa nezita rekuti MDC team. Tinenge takureva kuti havasisiri weMDC yedu, saka vaita kubato ravo. Saka National Council nezuro yakagara pasi ikati mamembers of parliament ivayo ari manomwe anofanira kudzoka, anofanira kuitwa recall kubva kuparliament toisa vanhu veMDC, nokuti mutemo uripo unoti bato ravakapinda naro iwe kuparliament. Ukana wabva kubato iroro zvinoreva kuti hausisi, zvinoreva kuti waakufanira kubva muparamendi imomo, wosiya siti iroro ropiwa vanhu vebato iroro.
Tsamba iyi inoenda rini?
Tsamba iri kuenda manje manje, ndiyo tsamba yatonyorwa iko zvino izvi, asi iri kuenda iko zvino. Nyaya iripo ndeyokuti kana National Council yagara inopa chisungo chekuti taakutora nhengo dzeparamendi dzakati nedzakati, yotaura kuti munhu anofanira kunyorera paramendi ndinhingi. Saka munhu akanzi anyorere parliamenti ndideputy president wedu maitokozani kupi.
Mutauriri weMDC vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare. Pakaumbwa MDC muna 1999, veruzhinji vakatarisira bato iri kuti richabvisa utongi weZANU-PF munyika moita utongi weJechetere. Asi kurwira masimba kuri mubato iri kuri kurisiya rapatsanuka, izvo zvinogona kuritadzisa kubvisa ZANU-PF pachigaro cheutongi. Kunetsana kwemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai nemunyori mukuru webato anonzi akadzingwa mubato iri nezuro vaTendai Biti kwaburitsa pachena kupatsanuka kwebato iri. Nemugovera vaBiti vainge vatiwo vambomisa vatsvangirai basa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vanoti vakagara vazviona pakapera sarudzo dzemuna Chikunguru kuti muchato vaBiti navatsvangirai wainge wosvika kwamvura yacheka makumbo.
Zvakaitika muMDC izvi kutaura kwandikaita zvakakonzegwa nezvakaitika pasarudzo yomusi wa31 July. Ndo nyaya yakanyanya kukonzera kuti MDC ipinde.
Nyaya yekusabatana muMDC inonzi nevakawanda yakabva kuti vatsvangirai vatadze kugadzwa semutungamiri wenyika mushure mekunge vakunda vaMugabe, asi vaine mavhoti mashoma anodiwa nebumbiro remitemo kuti munhu agadzwe semutungamiri wenyika musarudzo dzemuna 2008. Izvi zvakaita kuti paitwe runoff iyo yakazokwikwidzwa navaMugabe voga mushure mekunge vatsvangirai vabuda musarudzo iyi vachiti vatsigiri vavo vainge vopondwa neZANU-PF. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava vanoti kunetsana muMDC igaro ziva musoro weshuro kushaya nyanga. Vanotiwo nekuda kwekugara vakabatana pahuro veMDC vava kupa kuti munyika mushaye bato rinonyatsokwikwidzana neZANU-PF.
Zvinhu zviri kuitika muMDC zvino zvatakagara taona kubva kudhara kuti musangano uyu wanga wamusangano wanga wapindwa nemapete, wanga wamusangano wanga wasisina kumirira zvido zvevanhu, vanga vari musangano wekuti avo vanga vane mari ndo vanga vakuenda, uyezve maleaders emuMDC vanga vatandavara vokanganwa kuti bato iri rakafomerwe muna 1999.
Kunyangwe hazvo paine mapato akawanda akaita seri National Constitutional Assembly, ZAPU, mavambo kuSiledon ne MDC yavancube, vamudzenge vanoti zvichiri kunetsa kuti vanotungamira mapato aya vawane rutsigiro rwune mutsindo.
Vatsangira zvandingataura ndezvekuti vachiri kudiwa nevanhu vakawanda vari pasi avo vanhu vaya vatingati voruzhinji.
Kunyange hazvo vamudzengi vachine chivimbo chekuti vatsvangirai vanokwanisa kumisidzana nekukunda ZANU-PF, vavhavha avo vakambenge vari nhengo yeNCA vanoti yave nguva yekuti pauye vamwe vatungamiri nemamwe mapato matsva sezvo veMDC vari kunonoka kumedza kutsenga vachada.
Zvakutodiwa muZimbabwe kuti vane veZimbabwe vataura vemapato ematongerwo enyika kuti aiwa zvakwana, isusu yava nguva yekuti isu veruzhinji tizvitonge.
Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa mugore ra2018 apo MDC inofunga kuti inenge yasimba zvakare. Asi vakawanda vanoti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika panoda bato rakasimba rinokwikwidzana neZANU-PF.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reInternational Labour Organization, ILO, kana kuti Assistant Director General, uye vari mukuru wedunhu reAfrica vaEneas Chapinga Chuma, vanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu, vapeta rwendo rwavo mushure mekusangana nesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, kana kuti EMCOS, pamwe negurukota rezvezviwanikwa vaSevia Kasukuwere muHarare nhasi. Vachuma ava vanovechizvarwa cheZimbabwe nezuro vakasanganawo nevamiriri vesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, mushure mekusanganawo negurukota rezvekuendeswa kwoupfumi kuvatema vaIsaac Nema, chikwata cheUnited Nations chemunyika, pamwe negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Vachuma vanonzi vakatanga kusangana negurukota rezvevashandi vaNicholas Goche nemuvhuro mushure mekusvika kwavo munyika manheru yemusi wesvondo. Misangano yose iye inonzi ndeye kupa vachuma mukana wekunzwisisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Vachuma vakapinda munyika vachibva kuNamibia kumusangano weILO. Studio 7 yakundikana kubata vachuma kuti tinzwewo kwavari nezverwendo rwavo urwo. Asi mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vanoti nyika iri kufara zvikuru nekuve nechizvarwa cheZimbabwe chave muchinzvimbo chepamusoro muILO, uye vanoti zvinogonawo kubatsira mukugadziriswa kwematambudziko anenge akatarisana nenyika.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chaizvo. Chekutanga, tafara zvikuru kuva nemumwe wedu anobva muZimbabwe kutungamirira Africa yose muILO, and kutungamirira kwacho kuchiinclude kuma Arab region. Titaurira iye kuti Africa separate ye third world ine dambudziko roupfumi, and ILO inoda kubata ne third world yose kupromota the decent work program inova iyo the four pillars zvakabata ILO for this 15-year program.
Tichitarisa pakukurukura kwamaita zvizvikuru zvamabata-bata
kusocial dialogue, hurukuro pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi, ndo zvataona sezvinhu zvikuru zviri kudiwa muZimbabwe iko zvino. Tiri kuita mvenge-mvenge, mumwe nomwe achiinda kwake, asi apa takananga chinangwa chimwe chete chokuti tobudisa sei Zimbabwe kubva mumatambudziko eupfumi ainawo iko zvino. Dai kuri kuti panogarwa pasi vanhu vakataurirana, pamwe maizogona kufamba kufamba nenzira imwe chete mese pamwe chete.
Tichitarisa zvamakurukura izvi nezvimwe zvatinotarisirawo kuti zvingadai zvakurukurwawo nevamwe vasangana nawo, munofunga kuti zvinozobatsira here mune ramangwana? Tichiona kuti kuILO vagara vanhu vachingogunun'una nemabatiro anoitwa vashandi muZimbabwe.
Chandifadza ini ndechekuti vachuma vativo vari kunosangana nemabato matatu emuZimbabwe, government nemaemployers nemaworkers kuGeneva paInternational Labour Conference, and that hurumende yanga yapa chitsidzo chekuti vachazenge vakuinda kuGeneva vane kuziva kuti hurongwa hwekutaurirana patripartite negotiating forum hunenge hwasvika pati.
Vanga vari mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyore mkuru we ZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wavo navachuma nezuro.
Musangano wafamba zvakanaka. Vatereri maybe vanofanira kuziva kuti ndekwekutanga kuti ailo iwane mumiriri akabata chinzvimbo chakafanana neichocho achibva muSouthern Africa. Pange pasina zvayo ingati agenda iri specific andachida kuti azive chete kuti maonero edu ukama vakamira sei isisu nehurumende isisu nemaemployers ndezvipi zvatinosangana nazvo zvinomedza tingati hurukuro zviripo pakati pepati dzimatatu tingati tripartite arrangement akamira sei iyo zvino saka tamupa briefing tataura naye tichimuzivisa maonero edu.
Zvamakakurukura navachuma zvinozokubatsirai zvakadii muukama hwenyu nevashandirwe?
Vakawanda vanozviziva kuti patinotaura nenyaya yeTNF vanhu vagara vachivatsira intermediator vayana misi iailo. Vakawanda vanoziva kuti tamboreceiva mwedzi miri yapfuura high level technical mission kubva kuailo. Saka ailo yagara ine ruoko kana kuti mavatsiro yainoita pakati kudzidzana pakati kwemasocial partners. Saka isisu zvabatsira kwatiri kuti paanotanga kushanda akutoziva kuti ZCTU vatore vashandi position yavo panyaya yehurukuro nemaemployers yakamira sei. Nyaya yavo nehurumende yakamira sei. Ndepapi patiri kupokana. Tingati zvinhu zviri pending iyo zvino zvisati zvagadziriswa. Ndezvipi? Tingati ndiyo briefing tamupa.
Vanga vari munyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7.
Katerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Sangano reInternational Monetary Fund, IMF, rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi muRussia zvichitevera kudzikira kwaita upfumi mumwedzi mitanhatu yapfuura. IMF yadzikisa maonero ayo ekukura kwoupfumi muRussia mugore rino kubva pa1.3% kuenda pa0.2%, izvo inoti zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwemabhizimusi emuUkraine.
Mukuru wesangano reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu, Amai Nevi Pillay, vanoti mutungamiri weSouth Sudan vaSalva Kiir pamwe nemutungamiri wechikwata chiri kurwisa munyika iyi Riek Machar havasi kuratidza hanyina nenzara inotyisa inogona kunge yatarisana nenyika yavo. Amai Pillay vaudza vatori venhau muJuba nhasi kuti vari kugatyamadzwa zvikuru mushure mekuita misangano nevaviri ava.
Gurukota runoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vari kutanga rwendo rwavo rwekuAfrica uko vachaita hurukuro dzekuedza kupedza mirizhonga muSouth Sudan neCentral African Republic. Vakeri vachatanga kusvika muAddis Ababa umo vachasangana nemakurukota ezvekunze kweEthiopia, Uganda neKenya vachikurukura kurwisana kuri kuitika muSouth Sudan.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa ridzai panamba dzinoti 010 591 6465
Tino dzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Gurukota rinora nezvemigodhi vaWalter Chitakwa vatanga kuita misangano nevemakambani ari kuchera mangoda kwachiyadzwa sekuvimbisa kwavakaita kuti vanoda kukanzura marezinesi emamwe makambani ariko kuti vasare nemaviri kana imwe chete ichishanda nekambani yehurumende yeZimbabwe Mining Development Corporation kana kuti ZMDC. Asi imwe kambani inonzi Gienyame Investment iyo inosanganisira ZMDC ine zvikamu makumi mashanu kubva muzana, ZRP Trust ine zvikamu makumi maviri kubva muzana, muzvina bhizimisi wekuGhana William Ato Asian ane zvikamu makumi maviri nemanomwe kubva muzana, uye kambani yeDonto yava Itai Munyeza nava Blessmo Chanakira ine zvikamu zvitanhatu yakatotorerwa rezinesi. Vamunyeza vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti rezinesi ra rakatorwa uye vakatomira kuchera mangoda kwachiyadzwa. Asi vati vari kuita musangano navachidhakwa munguva pfupi inotevera kuti vazeye nezveremangwana ravo.
Imwe kambani yemauto yeGlass Finish Investment iri kushanda neEngine inonzi iri kuongororwawo neZimra nenyaya yekutadza kubhadhara mitero. Kunze kweGenyame neEngine, mamwe makambani ari kuchera mangoda anosanganisira Diamond Mining Company, Jinan, Kusena, Marange Resources neMbada Diamond. Vachidhakwa vakadomwa vaDan Muringari kuti vatungamire kuvandudzwa kwekambani yeZMDC. VaMuringari vaudzawo Studio 7 kuti vari kushanda nebazi rezvemigodhi kuvandudza zvinhu munyaya dzemigodhi.
Hurumende iri kugunun'una kuti haina mari yakawanda yemitero yairi kuwana kubva mukutengeswa kwemangoda zvopa kuti ide kuvandudza zvinhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makuru kuti tinzwe zvavanofunga nezvedanho ravachidhakwa.
Kune nyaya yekuti iyo hurumende pachayo yanga ichishushikana nekuti mafambiro anga achiita zvinhu zvacho anga asina kunyatsotarukana pakuona kuti mari dzaitwa kana kuti izvo zvicherwa zvabuda zvakawanda sei. Mamwe makambani anga arimo kumarango mamwe acho anga asinganyatsobuda pachena kuti tinyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Saka tinokurudzira hurumende uye tinoti hurumende yaita chinhu chakanaka kuti zvinhu zvigadziriswe. Uye tinoona zvakare kuti kune mamwe makambani arimo, makatarisa pane imwe kambani inonzi Jinamu yanga ine magamaenzi akapedzisira pane nyaya dzekuti vamwe vacho vakanga vanyepa kuti vane mariwo vasina. Vamwe vacho vanga vada kupinda imo vachinzi vanoita zvekusmuggler gold. Saka hurumende yatora danho iri kuti ichigadzirisa nyaya iyi.
Vamwe vamehlo makuru vari kushora nyaya yekuisa mauto nemapurisa kuti vange vachichera mangoda nekuti zviri kubuda apa zvikuratidza kuti makambani acho anenge ari kutatarika yanga yaine mapurisa yeGenyama yakatovharwa, rezinesi rakatorwa, yeGlass Finish yanga ine mauto iyi zviri kunziwa vanga vasiri kubhadhara mutero.
Vazvino toda kuti tinzwisise kuti mauto nemapurisa vazopinda munyongoda zvaanzvaita sei. Saka ita kuti mauto nemapurisa apinde munyaya idzi yanga iri nyaya yekuti izvo kwanga kusina mari yakakwana yanga ichipiwa kumauto yedu nemapurisa edu kutenga zvinhu zvakaita sezvombo zvavanoshandisa, motikari dzavanoshandisa, maoperations avo, kutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa chaivo zvanga zvichinetsa. Saka hurumende yakazofunga nguva yekuti daitapa mauto nemapurisa kuti vapindewo mabhizinisi mari inenge yaonekwa iyoyo yozoshandiswa mumabasa avo. Asi zvatakutaura kuti kwakuzosara kune kambani imwe chete tichaona zvichaita kuti mauto nemapurisa vange vachibuda munyaya dzemangoda idzi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makuru vari paRunare muHarare.
Mutambo weHarare Festival of the Arts kana kuti Haifa wapinda muzuva rechipiri muHarare nhasi mumiriri wemuzinda weAmerica munyika vaBruce Watton vachirumbidza ukama hwavo neHaifa. Muzinda weAmerica uri kutsigira mamwe masangano anoshanda mukurwisa HIV AIDS pasi pechirongwa chePEPFAR. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reHaifa vatafadzwa simba vanoti vaWatton vashanyira makambani ari kuratidza zviratidzwa zvavo vari muna First Street. Mitambo iyi iri kuenderera mberi mangwana. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita huri kurona vasimba kuti tinzwe zviri kuitika kuHaifa.
tanga tine miriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, anga inda ku First Street, ku stage inonzi the PEPFAR platform. Stage iyi zvinenge zvichitika apa ndezvekuti tikushandisa zvemitambo netsika kunge tichishambadza vhangeri rekuzvichengetedza rekugara zvakanaka uine utachiona. Saka stage yakagadzirwawo kuburikidza nerubatsiro rweUnited States Embassy kuburikidza neprogramu yayo inonzi PEPFAR, President's Emergency Plan for AIDS Relief. Saka tinenge tichiita mitambo yakasiyana-siyana ipapo. Miriri weAmerica muno anga aripo, nevakuru veHaifa vanga varipo, pakune vaimbi vakati wandei kusanganisira Ja Prayzah. Ndaichitaura nemunhu wekuembassy kuAmerica nhasi, maverengero ake anga achiti kwakuine vanhu vanoraudzira dhuro 250 zvevanhu vanga varipo. Nhasi manheru kusvange kuine Opera Gala. Kwozoitawo zvakare chikwata chinonzi Blended 328 chinoridza country and western, chinobvawo zvakare kuUnited States of America, chakauya kuburikidza nerubatsiro rweembassy yekuAmerica.
Veruzhinji vangatarisire chii paHaifa yamangwana, tichiona kuti mangwana izororo munyika?
Zvaanokwanisa kutarisira mitambo mitatu paTelecel main stage, nekuti tee tichiziva kuti mhuri dzichida kuuyawo dzinenge dziine nguva dzekuti uye dzose. Mutambo wekutanga paTelecel main stage muchinda anobvawo kuCapeville anoridza gitara anonzi Checker, saka anenge aripo na 2 o'clock pamain stage. Pozouyawo zvakare umwe mudzimai anonzi Dobe Nyahore, akambouya zvake muna 2004, saka adzoka anenge achiridza kuTelecel main stage. Tapedza ipapo tichazoendawo pane chikwata chinobva kuNetherlands chinobenzwa kunzi Chef Special, chinenge chichiridza na 10 o'clock. Pedzezvo tazoitawo mitambo yakasiyana-siyana kumazenyu yakasiyana-siyana, angava madrama, zvingava zvenhetembo paCoca-Cola Green na 12:30 dzeusiku. Tinenge tine chikwata chinonzi Cake Season, ndivo vachange vachizogara wamangwana.
Vatafadzwa Simba veHaifa vachitaura naMavelous Mhlanga, nyauye weStudio 7 vari muHarare.
Muimbi anemukurumbira munyika Oliver Mtukudzi nevamwe vaimbi vakaita saPastor Charles Charamba nasi vanga vari kuChingwizi kumasvingo, uko kune vanhu zviuru makumi maviri vakatamiswa kubva kunzvimbo yeTokwe Mukosi nekuda kwemafashamu emvura. VaMtukudzi vanoti kunzvimbo iyi kune nzara uye vanhu ava vanoda rubatsiro. Ngatinzwe hurukuro yataita navo nezverendo ravo.
Ndauya kuona kuti redambudziko rakaitika rejamo rakare chaira dzimba dzavo nezvitiyo zvavo. Zvakaitika ndisipo ndafamba nebasa, shina kudzoka kwandaita ndachiwana mukana wekuti ndisvike ndione kuti zviri kufamba sei, kuti magariro avagari sei, zvii zviri kuvanetsa, ani zvavari kushuvira, ende ndezvataenga kuti tizokona kuti tingakana kuri kubatsira, tingakwanisa kubatsira neitinzira.
Zvii zvamaona zviri kunyanyonetsa vanhu ava vaMtukudzi?
Chikurukuru chirikunyanyonetsa kunyaya yechikafu, kudya nekuti kudya ndekwezuva nezuva. Ndodambudziko guru randaona riripo. Zvii zvekupfeka nezvimwe ukaona mbatya nhasi unogona kuti nguva usina kuda imwe mbatya, asi kudya ndekwe parangobudira unoda kudya.
Ngatitariseiwo vana variko, ndinoziva kuti munofarira zvikuru ivo vana vadiki ava. Vanzwa sei pavakuonai? Tinoziva kuti muri gamba revadiki vakawanda.
Kufara vana vafara zvekufara zveizvo, kutiona vamwe vanga vasati vaziva, vamwe vati vazhinji vanga vachiziva, endi vafarira kutiona chaizvo. Ndinovimba kuti zvinopa kararamo marare kana zvazvo vari kuchema nzara.
Ndambotaura namukoma semumataura apa, ndevapi vamwe vaimbi vamakwanisa kuti munge muchienda navo?
Vaimbi takawanda, asi motikari tafamirai ndakatii inini nababa Charamba, naactor Watson Chidzomba naiva Mataure, asi vamwe vanga vari mubhazi. Takawanda saizvo, asi tingatichikona makumi maerevanezvishiri.
Tashka kumagumei chino kwa chedu, ndini Blessing Zulu.